Ini ndiri Marvelous Mhlanganyahuye ndichiti hei no misoro yena udzedudza nasi chishanu kubvumbi 21-2017. Hurumende yotanga kupa vashandi vayo mabonus egore rapera ichitanga nemasoja nevashandi mubazi rezvehutano svondo rino. Nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika dzotaura pamusoro pechibvumirano chavamogentsvangirai chekushanda pamwe chete naamai Joyce Mujuru navawelshman Nube. Asi bato reRenewal Democrats of Zimbabwe rinoti harisi rakapinda mubatanidzwa una amai Mujuru nekuti maoko avo ane ropa ravakadeura vari muzano PF. Chikwata cheDynamos chonanga kuwange uko chiri kunotamba nechikwata chewange chiri pamba pacho. Muchirongwa cheLive Talk na 8pm tiri kutarisa zvinoreva kubatana kwakaita vamogentsvangirai naamai Mujuru navanube svondo rino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7pm pamasaisa yanoti 909am ne4930kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwa kutifarira pafacebook page redu revoa shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.